Ma residence ile ku Marondera ndo vakanyora a petition vachivane kunyika nezvavasiri kufara nazvo zviri kuitwa mukanzu. So takati takangozvigarirawo pasi tikazvitarisa tikati maresidensi ndo vakuru, tinoda kuongorora kuti zvavari kunyika nazvo zvine umboo here kana kuti ndezvekungonyedera.
Petisheni yakanyorwa riini ichiuya kuhurumende nhai maichombo?
I cannot really say date ratakaiona, but ini ndakaiona muna November. Pandaka, I think a few weeks ndatanga basa. Nekuti ndakapindwa musi wa 18 November, ndakatanga basa musi wa 11. So, if a week or a few weeks after that, ndoka ndakareceive petition.
Vagari vekumarondera vari kuchema nenyaya iyi?
Vari kungotambudzika nemari, kushandiswa kuri kuitira mari. Mukanzuro vari kuti haisi kufamba zvakanaka kuona kwavo, uye vari kuti havasi kupuwa maservices akakwana anoenderana nemari dzavari kubhadhara kukanzuro, uye vari kuti panewo mamwe maonero ari kuita kuti kushandiswa kuri kuita mari hakusi kuenderana nezvavakanga vawirirana nemaresidensi kana nekanzuro yacho.
Saka hurumende yati yaumba here chikwata tichaenda kunoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera?
Ehe, takaumba chikwata chacho but hatisati tapedza kuapruva vanhu vacho vano chikwata chacho chichaenda kunoongorora.
Ko iyo kanzuro yemarondera makaizivisa here nedanho ramatorero?
Tichazovazivisa kana tapedza kuumba timu yacho ichaenda ikoko. Tichazovazivisa kuti tiri kuenda kurini.
Nguva zhinji vanopikisa hurumende kana kuti vanopikisa ZANU-PF vanogara vakati izvo hurumende yeZANU-PF inoda kugara yakatsvaga uta nemugate pamashandiro emakanzuro ari pasi peMDC. Munoti kudii nazvo?
Aiwa, isu sehurumende hatitarisi kuti makanzuro ati vari kushandira MDC kana kuti ZANU-PF. Isu kana tichiita basa takamirira hurumende ende hurumende yakamirira munhu wese. So isu kana tichitarisa nyaya inenge yaitika pakanzuro hatisi kutarisa kuti vatiri kudhila navo iba vanobva kubato kupi nekuti ZANU-PF kana MDC. So vanhu vanongotsvagawo mhosva kuda kupomera kuti vanhu vanenge vachidii vachinangana nevanhu. But hatisi kutarisa, hatisi kuendera kuita witch hunt. Isungoda mafacts. Kana tikaenda paground tikaona kuti ndezvekunyeba, we dismiss it. But kana tikaenda kunoongorora tikaona kuti zvine umboo, then action has to be taken. But zvekuti tiri kuenda koko kuita victimize MDC members, that's not true. Because we are there as a government and we work in MDC, we work in ZANU-PF. We are just wanting to be residents. Vaone magood services from the council.
Pane mamwe here mapetition ari kubvawo kune mamwe makanzuro?
Tiri kuwana ariko nekuti takawana mamwe akabvawo kune mamwe makanzuro akati wandei. Zvatine chikingiza manofunga makanzuro akuti kwava kune zhowe zhowe. So tiri kutarisa futi ikoko endi so haisi Marondera chete akati wandei but mamwe acho anot at liberty yekuti nditange ndataura izvezvi. Kari tiri kuona zviinyiso zvakati wandei zviri kubva kumakanzuro yekuti vanhu havafara nemaservices ari kumashandisirwo ari kuitwa mari.